DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 Chivabvu 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Panguva ino tanga takatarisira kuti hurumende deichiita matano okugadzirisa mabenefits anoenda kuvarairi. Anoita kuti vakwanise kuattracta vabuda munyika kuti vadzoke vazovanduza education system yedu iri kuramba ichiputsika gore negore nenyaya yevarairidzi vasingagutsikani.
Hurumende yanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo.
Chonga ino bata bata kwese kwese transport iriko kumagezi variko kumbudza variko varu kunyakuwanza tunyanyaya dedo hurumende yedu iri hurumende inotsvimbisisa magariro evanhu muchekereri mudemokrasi mufree market vairegerera vanhu vachiita zvinhu zvinofambira nokusinogadzirisa upenyu hwavo vari vega vamazimbabwens tine ungwaru necheri chokuzvigadzirira transport yedu ivo ngava kuita mitemo chete.
Hurumende yakanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo.
Tichiramba tichienderera mberi kusvika zvose zvagadziriswa sezvamakazviunira nhau yezvekufambisa yakagadziriswa, asi hatisi kuzomira nekuti patine zvimwe zvisati zvagadziriswa. Makaona mukuru wenyika achitaura pamberi pechivhitivhiti chenyika vachitaura nhau dzezvekufamba izvo zvakazoita kuti nhau dzezvezvirupoko dzibviswe adzoswe mifambiso yakanaka inokwanisa kuti vanhu vese vatakuwe.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko nezuro vakazivisa nezvematano ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa dambudziko rezvekufambisa kweveruzhinji. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti richaramba richinetsana nehurumende kusvika zvichemo zvevadzidzi zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezviro kuti yakanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo kusanganisa kuchinjana nyanzvi nevadzidzisi muzvikoro zveprimary nesekondary. Vachinyora paTwitter pavo nezuro Maneru, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati nyika mbiri idzi dzakabvumiranawo kuchinjana varairidzi nevadzidzi. Mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe vachionazve nekuunganidza varairidzi pasi pesangano reTeachers Can't Breathe Movement muzvare tafadzwa munoda wafa vanoti havanzwisisi zviri kuitwa nehurumende zvikuru sei sezvo vadzidzisi vemuZimbabwe vari kubuda munyika kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa, Rwanda nedzimwe nyika dzakapotedza pamusoro pemioro mishoma. Muzvare munoda wafa vanoti varairidzi vemuZimbabwe vanoziva basa ravo zvikuru izvo zviri kukonzera kuti dzimwe nyika dzivatore. Vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvunhu pakati payo nevarairidzi ichiziva kuti ine vadzidzisi vanoziva basa ravo kupfuura vekune dzimwe nyika zhinji.
Panguva ino yatiri sevarairidzi vemuZimbabwe tinosuwa chaizvo kana tichiona chibvumirano ichi chaitwa nenyika yedu neSouth Africa kuti vamwe varairidzi vange vachienda kuSouth Africa tinoona kuti isusu muzvikoro kuya kwakaita new curriculum kwakaratidza kuti teacher people ratio inoda kuti iwedzerwe kuve nevamwe varairidzi vakati wandei kuti vaiwane kubata zvakanaka ma subjects e new curriculum uyezve panguva ino iyi sector yedu ye education iri kutsvaka kuti hurumende inge ichiita zvinando zvokuti vabatsire zvichemo zvine varairidzi muzvikoro. Varairidzi vari kuchema nemaconditions of service. Zvinosanganisira muhoro wavo uri kuramba uchidzikira zuva nezuva nekudzika kuri kuita Zimbabwe dollar.
Zimbabwe haina vadzidzisi nezvirongwa kana kuti infrastructure zvakakwana here pari zvino. Tichiona hurumende ichikoka vadzidzisi vekune dzimwe nyika. Imimi sevarairidzi, munozviona sei, munofungei nazvo?
Pare zvino, varairidzi, vari muno muZimbabwe, vagara vari kungorwisa kubuda munyika. Vakawanda vari kubuda, vachienda chero iko kuSouth Africa, nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Vachinoita mabasa akangosiyana siyana, mamwe asinei nezvavakadzidzira. Zvichikonzerwa nekutambura kuri kuita varairidzi, kuti vadzidzise vavo vana nekuvaona upenyu hwakangona. Tino suwa zvikuru kana hurumende yedu isingatori matano okuti agadzirire isu tiripo nevamwe ava vari kubuda musistimu muma college asi ivo vachitora matano okubudisa vamwe vedu.
Munoti kuhurumende pamusoro pechibvumirano chavakanyorerana ne South Africa ichi?
Tinenge tichikumbira kuti sevarairidzi hurumende itore nguva kuti vatigadzirire ma conditions of service. Atiri kuchema nao tava nemakore anodarika maviri chaiwo tichiedza kuti tizivise hurumende kuti tinoda kuti muhoro wedu uwedzero. Tinoda kuti kushanda kwedu kugadziriswa. Nekuuya kwakaita COVID-19 zvikwanisiro zvacho zviwanikwe zvinoita kuti tidziviririke sevarairidzi nevana vatinenge tinavo muzvikoro.
Tinoonawo varairidzi vomuZimbabwe vachibuda munyika vachienda kunze kwenyika, asi hurumende ichikoka varairidzi vekune dzimwe nyika kuti vazoshandira muno. Sekuona kwenyu, chibvumirano ichi chichashanda sei varairidzi vari muno munyika vasingafari nemabatirwo avari kuitwa nehurumende?
Sevarairidzi, kana takatarisa chibvumirano chaitwa nenyika yedu neSouth Africa, tinoona kuti vachasara vachichema zvizvarwa zveZimbabwe, vana vemuZimbabwe, nekuti varairidzi varimo muzvikoro vagara vashoma. Nemhaka yokuti new curriculum inoda varairidzi vawedzera, vana vedu vamboshaya dzidzo nenyaya yeCovid restrictions. Varairidzi vamwe vabuda munyika nenyaya yekushaya moro unova gutsa nenyaya yema condition of service. Panguva ino tanga takatarisira kuti hurumende dei ichiita matano okugadzirisa ma benefits anoenda kuvarairidzi anoita kuti vakwanise kuattracta vabuda munyika kuti vadzoke vazovandudza education system yedu iri kuramba ichiputsika gore negore nenyaya yevarairidzi vasingagutsikani nezvavari kuwana kubva kuhurumende. Saka chibvumirano ichi maonero yedu ndeyokuti tichabatsira zvizvarwa zvekuSouth Africa, asi isu muno muZimbabwe tichangosara tichingochema.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vari parunhare kuCholocho neStudio 7. Kutare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa nezuro vakazivisa nezvematano avakati ari kutorwa nehurumende kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa kweveruzhinji. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota, amai Mtsvangwa vakati hurumende iri mubishi kuumba mitemo inobvumidza veruzhinji kupinda munyaya dzekutakurwa kweveruzhinji, inosanganisira kupa marezenisi kumabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana-siyana izvo zvichabatsira veruzhinji mumadhorobha ano rehurumende iri rinouya mushure mekukundikana kwekambani yehurumende yeZupco kutakura vanhu paine nguva. Hurumende yakanga yarambidza mamwe makambani kutakura veruzhinji kunze kwekunge vatanga vapinda pasi peZupco. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havaoni paine chikuru chinobuda nechikonzero chekuti hurumende iri munyaya kuisa maoko ayo kwese kwese kubvira mukutakurwa kwevanhu kumagetsi kwese nekupfumvudza. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chikubudisa chekuti hurumende yedu eJonga inobata-bata kwese kwese. Kutransport iriko, kumagetsi variko, kupfumvudza variko. Vari kunyakuwanza tunyanya. Dino hurumende yedu iri hurumende inotsvikisa magariro evanhu muchekerere mudemokrasi mufree market. Vairegerera vanhu vachiita zvinhu zvinofambira nao zvinogadzisa upenyu hwavo vari vega. VaZimbabweans tine ungwaru nenjere tokuzvigadzirira transport yedu. Ivo ngavangoita mitemo chete. Zvino kana vachiita mitemo yekuti hakuchafambi maZupco, hakufamba maZupco, iko zvino hakufamba, zvinoratidza kuti iyo yatinoti muchingu policy consistency yaya chirwere chavanacho. Ngavaregere vanhu vaite zvinofambirana neunhu nevanhu vanozvitonga vega. Vari kunyanya kuwanza kunyanyanya.
Asi hazvibvere mukuti vanenge vachionawo zviri kuitwawo nevanhu.
Isusi tiri kuti kana vanhu vachikanganisa mishikashika ichikanganisa kana kuti mota dzisiri pamutemo, kune michemo yakawanda. VID iripo, mapurisa aripo, EA iripo. Ngavashandise vanhu kuti vagadzire maassociation mibatanidzwa zvipoka zvinoita self-government. Haditi tine nalaw society, tine nanango, tine naarchitectural association, tine nazima maprofessions ega ega. Jonga vanokwanisa kuti vazviregulate vaite maself-regulation. Saka ivona vasanga kunyakunya kuda kuita micromanagement. Mitemo inotyorwa asi gavaedze kuti vabatsire vanhu kuti vagadzire mitemo vari vega semaassociation kuti vakwanise kuti vazvitonge kwese kwese zvinoita pazotadza kukontrola vanhu vemavimishikashika.
Tichiona chiziviso chaburiswa ichi havasi kutaura kuti zvinhu zvichaitwa kutanga rini. Munofunga zvinhu zvingaitwa nekukasika here?
Chiripo ndechokuti iko zvino pagara pane dambudziko rekufamba, asi vanhu vemabhasi nemakombi vakagara vane mota dzakawanda nokuti mota makore makumi akadarika maZimbabweni vezhinji vakapuwa mvumo yokuti vapedze mabhasi nemakombi. Saka makombi aripo, tiripo nechokuti ngavangoti makombi acho ngaasvika VID vanopiwa mitero, vopiwa maroots sezvinoitwa kusouth africa kuti vanopiwa maroots. Mota dzakawandisa nyange vakazviita mangwana kuti mota dzese dzinoti dzifambe dzitakurawanhu dzipiwe mared number plates dziende kuVID. Zvinoitika vhiki risati rapera, handifungo chichinganidza eJonga.
Tichionawo iro veruzhinji mafambiro avari kuita pari zvino neZupco. Zvii zvikuru zvamungatidai zvagadziridzwa neZupco?
Dambudziko reZupco hakusi kuti vanhu vakawandisa. Dambudziko reZupco ndokuti mabhasi avo mashoma. Dino mabhasi akawanda zvaide zvinganeti. Kuwanda kwemabhasi eZupco hazvide kuti munhu wese anova kuti akwire maZupco. Saka ivo kana veZupco kana vaida kukukidzana mishikashika nemakombi zviri kwavari tiri mudemokirasi. Saka ivo ngavawanze mabhasi kuitira kuti vanhu vafarire kukwira mabhasi eZupco nekuti anenge ari safe anenge akati chipei. Asi kana ari mashoma vazvibatsiri vanenge vachikomanikidza vanhu kuti vavamire pamabhastop nepamarengi vanhu vachitara kuenda kumba vapedza basa manheru.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vezvedzidzo yepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti riri kufara nezvavakakwanisa kuita nechirongwa chavo cheShut Zimbabwe Down chakapera nemuvhuro, vachiti kudzorwa mimigwagwa kwemakombi nemabhazi asiri eZupco ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavaichemera kuhurumende, asi vachiti panchine basa kuti vazosvika pakuti vanzwanana nehurumende mune zvakanaka nekuti kuchiri nezvakawanda zvisati zvagadziriswa pane zvavari kunyunyuta nazvo. Mutauriri weZinasu vaLennon Muzuru vanoti vacharamba vachinetsana nehurumende kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Chini chimwe chaita nehurumende yedu kuisa mapurisa nemasoja kunzvimbo dzatinodzidzira mumayunivhesiti makoreji edu. Vadzidzi vange vari havana kuenda kunzvimbo dzekudzidzira, vaswera vari kumamana avo nekunzvimbo dzavo dzavanogarira kana pari pachikoro. Hakuna malecture rokufunda kwaitwa nhasi. Izvo chiri chino chekuratidza kuti tiri kutumira mashoko edu yenyunyuto kuhurumende neministry inoona nezvedzidzo. Zvinodaro kuti zvingananoka kupindurwa, asi hatisi kuzomira chirongwa ichi. Ndipo patatangira apa.
Saka sevadzidzi masara mumire papi kutaura pari zvino?
Tinotenda vadzidzi vose kubatsana nenyika yose. Totendawozve mamapuka asapota nekubatsana nesu vadzidzi. Tinotaura kumhuri yeZimbabwe kuti ticharamba tichienderera mberi kusvika zvose zvagadziriswa sezvamakazvionera. Nauye zvekufambisa yakagadziriswa, asi hatisi kuzomira nekuti pachine zvimwe zvisati zvagadziriswa. Makaona mukuru wenyika achitaura pamberi pechivhitivhiti chenyika vachitaura nhau dzezvekufamba. Izvo zvakazoita kuti nhau dzezvesupuko dzibviswe padzoswe mifambiso yakanaka inokwanisa kuti vanhu vese vatakurwe. Icho chinova chinhu chakazouya mushure mekunge taita call out nhau dzezvechirongwa ichi chanhasi cheshutdown. Asi sekuziva kwenyu, urongwa uyu hwakabva kuzinesu vadzidzi tichidedzera kuvharwa kwezvikoro zvose zvichiburikidza nekukwidzwa kwanga kwaitwa mafees ezvekudzidza.
Saka tingati chirongwa ichi chasvika kwamvura yacheka makumbo here kana kuti chichiri kuenderera mberi?
Yanga iri hondo yemafees yakazobatanidzira dzimwe nyaya dzinosanganisira mihoro, dzinosanganisira zvekufambisa, dzinosanganisira zvakawanda wanda zvinotikanganisa sevadzidzi indirectly or directly. Saka tichiri kuenderera mberi, zviri kufamba zvakanaka, hakuna mhirizhonga iri kuita, asi tine chiri kungoita challenge imwe kuti hurumende iri kushikidzira vadzidzi vari mumaprovinsi akasiyana siyana, zvikuru sei vanomiririra boka rezinasu vari kufundutswa nekutyikidzirwa. Asi hatiwirirani nazvo izvozvo. Vadzidzi ngavasafundutsirwa, vadzidzi ngavateererwe, vaitwe zvavanenge vachida, zvishomo zvavo zvigadzichiwe vagopiwawo mukana. Pari zvino ndo zviripo.
Avo vange vari mutauriri weZinasu vaLennon Mazuru vachitaura vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday nyanzvi mune zvemutemo dzinoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekurambidza mabhanga kupretesa mari hazvisi pamutemo. VaMnangagwa vakataura izvi nemusi wemugovera vachiti ndezvimwe zvezvinhu zvavari kuita kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zvemutemo dzinoti mabhanga anogona kusatevedzera zvakataurwa izvi nokuti hapana mutemo unovamanikidza kuita izvi. MuNewsday makare ZANU PF inoti vechidiki vebato iri vachangosarudzwa pakupera kwesvondo vachaendeswa kuchikoro chebato iri cheHerbert Chapel School of Ideology kunovagadzirira kuti vakwanise kutsvakira bato rezanupf rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. NewZimbabwe.com rinoti kusvika pari zvino gore rino vanhu vanoita 60 vaurawa nedrou munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamaraza safunga kuti muri kutaura nevanhu vasina zvavanoziva. Ini muri kuamerica siri muzimbabwe musati nyepera. Kugokwe Mount Darwin kuti kumaruseva tine migwagwa yakafa haisi madhorobha tiri kuurani MDC rezii kana kuti izanukuu nefield yezegavhumendi vandotadza kwete zvekudongoizodzira nzira vanhu kana matadza mairi matadza tione kuende mberi.
Ya avamunzora vavanorasika vanotora zvinhu zvavanhu ngechisimba kutora kuba unogona kuba ukabudirira. Zvinonesa ndechekuti ukabira munhu hauna kuba zvino zvaari kana kuba simba rinoita kuti akwanise kuwana zvawaba. Unongomubira zvaaunganidza pati zviri maari zvinoita kuti zvaaunganidza zviuye kana aunganidze haukwanisi kuzviba. Saka vakarasika ngavatoita kutoba mukomana wacho kana zvaibika vaingochinja kuita iye chamisa chete ndokuti vakwanise kuwinawo kana kuona vanhu kwete pasina izvozvo vangaba vakadimbatazvishanda.
Makadi pastudio 7 tinotenda nenhau dzamunotipa asi chinohwani chatoda kuyeuchidza navane Zimbabwe kana vose vakateerera pasi rino muno muZimbabwe nyange kunze panyaya dziri kuitika panyaya dzepolitics uyezve nyaya dziri kuitika muzaro. Nyaya yavakatanga yekuti one center power ndoiri kuuraya one two vari kushandisa mauto because vakashandisa ngekuri mitemo yekuti one power center zvinhu zvataura napurezidendi nyange kumauto. Mauto hafani kupinda mune zvematongero enyika kana polisi chaiyo because that is security yenyika. Asi pari zvino tiri kutoona kuti security yenyika chiri kushandisiwa zvaii zvavarikufanira kuchengetedza ndo zvavari kunzi ende munoparadza. Saka zvinobatsirei? Tibatsirewo ipapo. Chechitu chinokumbira purezidendi wedu achamisa kuti mhando iyo yanga yambopanduka iyo yaakuzodzoka mudhuze yavo nei ngatingwarei ipapo because vazhinji vanogona kusaita nzvimbo nemi nenyaya yemunhu auya mudhuze menyu akakonderesa zvatiri kunetsekana nazvo vanhasi apa tiri kuita mabielection nekuda kwemunhu iyeye ane dzitokodzano kuru. Saka ipapo ngatichenjerei, ngatisamupe chigaro padhuze nesu kana kumupinza muhomwe sezvatiri kuita zvingatenda.
Mamuka sei, mamuka sei Zimbabwe yese, mamuka sei kupa studio 7. Ndiri mukomana kubva pano paSouth Africa apa. Tinoti nhasi ndiro zuva chairo chairo kwete reshutdown. Asi izuva rekutosunungura nyika Zimbabwe yagara yanga ichori mushutdown. Mavanga matanga titori senyika ndomamuri mushutdown because makambani ari kuvhara. Hakuna mabasa, masalaries ari kuitwa shutdown. Opportunities are getting shut down, schools are getting shut down, Mara's Badariki, Vestes, Kudura, my shops are getting shut down, Bozas, Jengeka, my shop, Saka, and only Vasiku, Saganaka.
Mokona Nevana, the Maurice in Bamu, in the day to one, there is no South Africa. Takutaura nyaya yevakuru avo vana kugara ita zverusha vaichema neekonomi. Ekonomi yezimbabwe yangakone kuwakabva kuti nguva yekuti vaone kuti nyika yakamira sei havana. Nguva yavo zhinji ndezvibhakira yevhayorenzi yekungotocha vanhu kusunga vanhu kuteura ropa revanhu ndokunopereka nguva yehurumende iri kutonga kuti vaone kuti vanhu vari kutambudzika pane zvipi nezvipi havana chavo kungotaura kuona kuti kuda kusunza musoro kundiani kutevura ropa matevuro avanoita ropa zuva nezuva yegwa kuri kusumudza ekonomi tikadaita vakurisa ndaudaakurisa asi hapana chavo kutobva nokuparadza chete kubva nokuparadza
Abu parisei pastudio 7 Abu parisei aiwa tiri kutsudzura tiri kurova vanhu tiri kurova vanhu kunge vazanupf ari kuzoona kuti aiwa tiri kurohwa tiri kusiri kutora masisi tiri kutora masisi aiwa tiri kurova tiri kurova baba vari kuzokunga muri kuzoona weikoko kuti aiwa tisiri kupinda tiri kupinda kabato kanyowana ako kari kurova kari kurova ZANU-PF gore rino ndogore rari kupedzera kutonga aiwa sisi baba yatora chimuti yatora chimuti kwese kwese yakuzikanwa tiri kurova tatenda zvavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vakaudza vatori venhau nezuro kuti kusamira zvakanaka kwakaita nyaya dzezveupfumi munyika kwakakonzerwa nedenda recovid-19 uye nehondo iri kurwiwa pakati peukraine nerussia vabiden vakati kurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation ndicho chinhu chavakaisa mberi kwezvimwe zvose vachiti mhuri zhinji muamerica dziri kuomerwa zvakanyanya panyaya yeukraine vabiden vakati vanotyira kuti mutungamiri werussia vavladimir putin havana nzira yokubuda muhondo yavakatanga neukraine iyo yava nemazuva makumi manomwe nemanomwe 77 days
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende yakanyorerana nesouth africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko nezuro vakazivisa nezvematanho ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa dambudziko rezvekufambisa kweveruzhinji sangano revadzidzi rezimbabwe national students union kana kuti zinasu rinoti richaramba richinetsana nehurumende kusvika zvichemo zvevadzidzi zvagadziriswa Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka vateereri.